Agriculture Instrument yakaburitswa iyo inobva zvena kutengeswa kwechimageni Government Agriculture Instrument 145. Zvangoitika apa kudzosera zvinhu zvazvambenge zviri kare. Kubvira kare kare chaizvo kurima commercial farming chitanga kuitwa munyika muno meZimbabwe. Kare kare, well before independence. Zvirimwa zvese zvavarimi zvanga zvine control yegovernment. Tanga tine chibage nemama grains ese achitaranda GMB Act, mukaka uchienda kudairy board Act, kotoni kutori marketing board Act, mombe kuCSC Act. Zvichidaro zvaiitirwa izvo kuti varimi vakwanise kupuhwa mutengo unoita kuti varambe vachirima, varimi vachiwana mari unoita kuti vapunduke varapa vachirima. Zvinhu zvakachinjwa hapa 1996 sepakachinjwa zvinhu pauya esapu paipaya. ESAP yakauya ichiti ngatiliberalize zvese marketing yemacommodities ese. Now zvaitika izvozvo zvinanga zvaitaiswa paESAP zvacho hazvina kuzobudirira manje. Ndipatikazoona kotoni yafa, CSC yafa, JB yakatombofa futi yaitazomutswa necommandi. Saka tikuona kuti maitirwa aitwa zvinhu kare akasimudzira urimi womuno munyika zvakanyanyisa angodzoserwa pakare. And varimi vedu vachinoda kana varungu vanga vari mapurasi kare vanga vane experience yakakura vanga vachichengetedzwa vachiri vaine makondirozi iwayo. Ko kuzoti vedu varimi vadiki ava nekuwanda kwavaita uku, varimi vanga vachipiwa mitengo yekuti haa kunaita kanaka, vanotenga vanga vachingoda kutenga nemari dzavanoda. Saka zvakapedza zvaita kudzikisa pasi urimi hwemunyika muno. Nyika yapedza kutsvaga kunze kwenyika, nyika yakutsvaga foreign currency yakushupika.
Asi kavachabikwa vamwe vagaro vachichemawo nemabhadharirwo anoitwa mari neGMB zvokuti vanotsvagawo pekuti vatengese vachikasika kuwana mari.
Ichokwadi, nyaya yemabhadhariro pane makore hazvikaitika izvozvo. GMB maigona kuzobhadhara gorono yachairo. Izvozvozvo zvanga zvakashata, asi makore matatu apfuura aiwa kubhadharwa zvakanaka. 2 weeks, 3 weeks, wot kare kacho kwavaibhadhara zvakanaka. Tatapira muindependence vaibhadhara mu 30 days, 1 month. Makatapfuura anayaka yembiri kubhadhara between 14 days to 1 day. Saka nyaya yemabhadhariro yanaka, saka tikwanisei kuzvira paipai. But makore ayo kumashure ayo aisangwanari vasina kubhadhara shuwawo murima aizora makamirira. And makore acho yakadzosera urimi mumashure kuti murima akaendesa wheat kana kuti chibage kupedza gore reta asataura mari yacho anorima chirudzi. Zvakasabuda zvane zvezvi vakaramba kanadza kudai zvinezvi. Haa, zvakanaka chaizvo.
Saka iye zvino tani yechibage iri kutengeswa nemari?
Tani yechibage yakakotwa neus dollar asi ichizobhadharwa nezim dollar. Yakakotwa neus dollar iri pa$242 per tani. Saka tine interbank rate yeus dollar inenge iri applicable munhu unobhadharwa murimi iwoyo. Yoinongomarutsaiwa ne-$242 munhu ndomumari yaiswa muakaunti make iyoyo. Tikangoti $242.
Ko, panyayawo yekuti vanhu vaakurambidzwa kutakura matsaga echibage anodarika mashanu kubva mudunhu rimwe chete kuenda kune rimwe dunhu, munoonawo sei danho iri?
Chedi murima akapinda mufirudhi mugura kare, handina imwe firudhi yandoziva. Ndakakuriramo danho irori ndematanhu agara achingoitwa gura kare iwaya. Chinangwa chese ndechekuchengetedza varimi, chinangwa chacho chese ndechekuchengetedza varimi. Kozi tinoziva nakee zvinezvi vakandemekuudza yekuti umbavha hwanyanya mapurazi. Vanhu vanoenda kunokohwa chibage bhozi kune maketi. Saka kondiro iyoiye iritaurwa iyi inochengetedza murimi. And pane pangu pakuti kana inini ndiri munhu ari pachena chena ndida kuendesa nhingi 10 bags kwabereki wangu, ndinoenda palocal GMB depo ranoziva kuti ndiri murimi, ndine growers number, hapana problem ipa. But ikondiro yekuta kuchengetedza varimi iyoyo, inini sevarimi ikondiro yakatinakira. Bhozi isusu varimi vacho hatina nidi yekumubvamubva chibage, hatina kuchirimira kumubva maningi kazi. Saka chiimira kuti tione mari nacho, mari yakawanda nacho chibage ichocho.